Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Nakavatereri tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wemugovera chivabvu 14 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Vanhu vanorarama neurema nhasi vavhota muHarare musarudzo dzekutsvaga munhukadzi achatora chigaro mudare reSenate chakasiyiwa naSenatary Joyce Timire avakashaya neCovid-19 gore rapera. Chikwata chenhabvu chengedzi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi. Indiwe mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vari kusangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Musangano uyu uyo wakatanga nezuro uchipera mangwana unonzi wakanangana nekupa vechidiki mukana wekupana ruzivo mumafambisirwo esarudzo uye kukwezva vechidiki kuti vapindewo munyaya dzesarudzo. ZEC pamwe nemapoka akasiyana-siyana vagara vachikurudzira vanhu zvikuru vechidiki kuti vange vaine chekuita nenyaya dzesarudzo. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku takatanga nekuvabvunza kuti vanoti kudii nemusangano uyu.
Zimbabwe chirongwa chakokerwa neZEC chirongwa chakakosha kunyanya nekuti focus is on young people. History yeZimbabwe yaratidza pachena kuti kubvira muna 2000 kunyanya participation yemayouth hainyatsofadza zvichioneka nekuti paya patinoti vangani vakaregista kuvhota uye vangani vanenge vachivhota. Mungori mugore ra2018 chete patangoona kuti vazhinji vemayouth angaregista kuvhota ndopi vakati vhotei. So concern iyoyo ndinoona yakakosha kunyanya kuri ivo mayouth ari political.
Asi munoona here musangano wemazuva matatu uchikwanisa kuzadzisa zvirevo chekuti vechidiki vange vachipinda munyaya dzesarudzo?
ZEC ingangoda kuti inyatse kuenda kupfuurira musangano uyu waitikwa wemazuva matatu nekuti mamwe masangano akazvimirira ega ari kuti vanhu akwezve vanhu vachiita vasati vati tiri kunovhotera ZANUPF, tiri kunovhotera CCC, tiri kunovhotera bato rakati kudai rakati kuti zvirongwa zvirimo munyika pari zvino zvekuti mayouth anoparticipata muelections akawanda especially kuvhota registration zvichiri zvishoma sezvatakaona paya muna February pakamboitwa blitz yekutanga achinzi vanhu ngavanoregista kuvhota vashoma shoma vakaregista. Saka ndingati chirongwa chakanaka ngachienderere mberi asi ZEC ngaipfurikidze chirongwa chatina zvemazuva matatu ichi.
Mukuru wesangano revechidiki Platform for Youth and Community Development vaClarice Maduku vari parunare neStudio 7. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ rinoti riri kukurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko avo kutanga nemuvhuro musi wa16 kusvika chishanu musi wa20 mwedzi uno inove svondo rinouya. Mutungamiri wesangano iri vaobeti masaraure vanoti mutemo unobvumidza varairidzi kutora zororo iri iro rinonzi compassionate leave pasi pechikamu 41G chemutemo yepublic service kana kuti public service regulations. Studio 7 aina kukwanisa kunzwa kubva kupublic service commission panyaya iyi. Ngatinzwei vamasaraure vachitsanangura.
Kukurudzira varairidzi, varairidzi ndovauya kwatiri vachititaremerwa, hatichagodekana chekubata, maprizes akwira zvisingaiti, zvisadzoreke, mari haisi kuwedzera, hatichakwanisa kubhadhara mabills, upenyu hwedu hwakunzi husatiti. Tamba tarotarisa isu kumaregulations yaitu yaemployer, tinoona kuti tine patinotenderwa kuti kana tasvika pazvinhu zvinonzwisa tsitsi zvinotambudza zvakaita sezvatasangana nazvo, tinokwanisa kukumbira employer kuti timbozorora basa tichizvigadzirisa. Saka vhiki rino rose musi wa16 kusvika musi wa20 zvokuti kuvarayiridzi iwiki ratoti compassionate week rekuti nyorerai kune musupervisor wenyu musi wemuvhuro momuudza kuti section 41 pa G inoti kana paine zvinhu zvauinazvo zvinonzwisa tsitsi zvinoshungurudza chaizvo unotenderwa kuti umbozorora. Saka mazuva aya tokwatora nyika yese tichizorora tichirega kuenda kubasa, asi tikazororei tiri kushandisa wiki iri kugadzirisa matambudziko akasiyana-siyana atirikusangana nawo.
Saka munoona here vakuru vebasa vachizenge vachitambira zvikumbiro izvo zvekuti varayiridzi vaende pazororo?
Chikumbiro ichi chakagara chabvumidzwa kare pamutemo. Saka vatungamiri vebasa vakwanise kuratidza kuti tiri pamutemo. Isu tiri kungoexercisa marights edu zvatakatopiwa nemutemo kare.
Nzira iyo yekuti varayiridzi vatore zororo svondo rose haizoonekwa here sekunge nzira yekurangwa mabasa nayo vamasaraure?
Kwete hazvo kuramwa mabasa izvezvo harisati tazvironga. Pamberi apa tichazoramwa mabasa chaizvo. Pari zvino hurumende ngegare yaziva kuti zvatiri kuita izvi vangori vanhu vashungurudzika vari kuti tiri kumbozorora pevhiki rimwe chete chete.
Mutungamiri weA2s Vaobeti Masaraure vari parunhare muHarare neStudio 7. Vamiriri vemizinda yenyika dzekumawirira vari muZimbabwe vangangosvika 10 vari kutarisirwa kushanyira nzvimbo dzinochengeterwa nyanga dzenzou nevezimparks nemuvhuro kuti vazvionere voga uwandu hwenyanga dzenzou dziri munyika. Rwendo urwu ruri kuuya pamberi pemusangano mukuru wekuzeya nyaya dzine chekuita nenzou weElephant Conference uri kutarisirwa kuitwa kuhwange mukupera kwemwedzi uno. Mutauriri wezimparks Vatina Shefarao vanoti Zimbabwe yakagarira nyanga dzenzou dzakawandisa dzinokosha mari inodarika chidimu chemiriyoni yemadhora ekuAmerica. Izvi zviri kuuyawo panguva iyo mumwe murume kuVictoria Falls akaurayiwa nenzou nezuro usiku. Vanhu 35 vanonzi vaurayiwa nenzou munyika yose gore rino. Zimbabwe inofungidzirwa kunzi ine nzou dzinodarika 100 rezviuru. Tabata wafarao kuti tinzwe zvizhinji.
Takaona zvakakodzera kuti tifambirane pamwe chete nezvinotaura mutungamiri wenyika wekuti re-engagement, let's re-engage. Saka isusu tiri kuedzawo nepatinokwanisa kufambirana nemuono wemutungamiri wenyika wekuti tikwanisewo kunge tichitaurirana nevamwe vekunyika dzekumawirira kuti tobatsirana sei kuti nyika yedu ifambire mberi kunyanyanya munyaya yekuchengetedzwa kwezviwanikwa. Tinoziva tese kuti vashanyi vakawanda munyika muno meZimbabwe COVID isati yauya vaisvika iwo 60-80% vaibva kunyika dzekumawirira kuAsia nekuchamhembe. So zvakakosha kuti vanhu ava vange vachionawo kuti matambudziko edu atirikusanganawo akamira sei. Tichitarisa nyika yakaita seGermany semuenzaniso, imwe yenyika dzinotibatsira muurongwa hwatinawo hwokubatsirana kutochengetedza sei zvipfuwa zvedu.
Zvakakosha zvakadiva Farao zvekuti vamiriri vekune dzimwe nyika ava vange vachiona nyanga dzenzou dzamakaunganidza.
Tikoshera nekuti ndozvinoita kuti nyika yedu ifambire mberi. Zvakatikoshera nekuti vanhu vanokwanisa kunge vane mari yekutenga zvinhu izvi vanhu vanobva kunyika dzekumawirira.
Muri kushandawo zvakadii nenyika dzemuAfrica dzine nzou kana matambudziko akafanana neenyu?
Anda pamwe chete nenyika dzemuno muAfrica kunyanyanya dzemuSadak nekuti tisu tine nzou dzakawanda dzasara. Mukatarisa nzou dzinosvika idzo 400,000 izvuru 400,000 dzasara dzinodarika 50% kana kuti ngati 65% yenzou idzi dzinowanikwa mudunhu rino rekuchamhembe kweAfrica. Saka zvakatikoshera kuti tirambe tichifambidzana tichionesana kutoita sei matambudziko atinawo. Nyika dzedu hadzisi kukura asi vanhu vari kuwanda vanoda pekugara. mhodzo dziri kuwanda miti iri kuparadzwa ende kuchinja kuri kuita mamiriro ekunze zvakatikoshera ende zvakatikoshera kuti patichaenda kuconference of parties muna November kuPanama tinge tichitaura tiri pamwe chete tiite chirwirangwe chekuti vanhu vedu vanobatsirikana sei mukurarama vanhu vedu vanowana sei chouviri kubudikidza nenzou idzi kubudikidza nemasango atakapiwa naNyadenga.
Mutauriri weZimpax vatinashe Farao vari parunare muHarare neStudio 7. Iye zvinotombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yechiuto iri kutonga muGuinea yarambidza kuratidzira kwemapato ezvematongerwo enyika mushure mekuzivisa kuti ichambotonga kwemakore matatu utongo hwejekerere husati hwadzorwa kunyika iyi. Vakuru vakuru mumilwaki mudonho reWisconsin muno muAmerica vanoti vanhu makumi maviri vakakuwadzwa muzviitiko zviviri zvekupfurwa kwevanhu nepfuti mukati medhorobha reMilwaki pedyo nenzvimbo yekutandarira. Apo zviuru zvevanhu zvaiona chikwata cheBucks chichitamba neCeltics mumutambo wesemifinari yeNBA Eastern Conference. Iye zvinotochienda kuna Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 kuti tinzwe zvaari kutipakurira muchirongwa chake chakanangana nemadzimai.
Chingamidzai nemufaro vatereri pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro nemamwe madzimai vanova zvizvarwa zveZimbabwe zvinogara muSouth Africa. Avo vanoti pari zvino vari kutarisana nedambudziko rekuti havasi kubatwa zvakanaka kuzvipatara pavanoenda kunobatsirwa kana vakazvitakura. Tichange tiri kunzwa zviri kusangana nemamwe madzimai maviri vatori muchipatara pari zvino. Tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu, mungatiitsananguro kuti zvii zvamuri kusangana nazvo pari zvino muchipatara mamuri imomo muSouth Africa.
Ndinoitwa My Passion Chitoro, ndiri kuPretoria kuMamelodi, ndiko kwandiri. Ndakazvitakurawo, saka makuseni pandandichienda kuchipatara ndabuda mvura, ndatanga kutanda kubuda mvura, ndobva ndasvika kwandanichienda kuEstras Clinic, then ndobva ndidirecta kuMamelodi Hospital. Ndasvika kuhospital kuya, vabva ndichingosvika vatonditi kubudisa passport. Ndikati pari zvino passport handina. Zvikanzi okay, wakakrosa sei bhodha, tichikuda mari. Izvezvi tichitotanga kuakuatenda tichikuda 470. Ndikati handina mari, pandiri pano handishandi. Uye murume wangu ashandi, vakati muno maubudi kana usina kutipa mari iyoyo. Then ukarara muna vakuda 1170 rands per night.
Muri kubatwa sei pavanenge vaziva kuti hamusi zvizvarwa zvemuSouth Africa?
Saka ini ndauyawo nhasi kubva zvandauya makuzvandausa neambulance. Havana kana rubatsiro rwavandipa. Kana vachitaura nesu ndisu vanenge vachitirafura semaforena vachitituka vachiita zvavanoda, asi mari vachida pamusoro pazvo vachida mari. Dekuri kuti vanoda mari asi kuti vachitibatawo zvakanaka. Asi hapana zvatingaita nokuti munyika yavo.
Shuwiro yenyu ndeyeyi, uyezve pane rubatsiro rwamungada here pane zvamuri kusangana nazvo imomo muchipatara chemuSouth Africa sezvizvarwa zveZimbabwe?
Mona rubatsiro rwatingodawo semadzimai akazvitakura. Kana dekuru kuti vatibatawo zvakanaka, varega kutirafura, tangobvisawo mari yavanoda zvakanaka, tabudawo zvakanaka uye tabatawo vana vedu zvakanaka. Zvozvoita zvatinenge tichida, kwete kuti vanoda mari pamusoro but vachitishaudha vachitituka. Hazvina kunaka.
Regai tiende timbonzwa zvakare kubva kune mumwe mudzimai ari muchipatara uyo anoti akabatsirwa mwana wake ari primicha pari zvino. Asi ari kutotyira kuti achawana kupi mari yekuti vabhadhare mari kana vachinge vakuda kubuda muchipatara ichi.
Hamuna ndichiri muchipatara ndisati ndaudzwa bhiri rachona. Bhiri rachona bhiri rachona ndichazorudzwa ndabuda muchipatara nekuti mwana wandakazara epuretu. Mari dzachona dziri kubvisiswa vanhu dzakawandisa. Chero uchibva kuzvara ukasagarisa chero ukazvara sanhasi kubva watobuda nguva iyoyo.
Mari dziri kubhadhariswa kuti munhu abatsirwe dzakamira sei?
Kana ukazvara noma unobhadhara 2000, ukazvara neupashe unobhadhara 5000, ukagarisa ma80000, 9000 zvichikwira.
Saka imi muri kuziva here kuti muchange muri kubhadhara mari pamunozobuda nemwana kana achinge anzi akukwanisa kuburiswa muchipatara? Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Tinokutendai kunge manga muinesu pano pachirongwa chedu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya pano pachirongwa chedu chemadzimai chatinokupai svondo rega rega.
Tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chezvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives. Nhasi tine hurukuro naSabhuku Madzinga vaWebster Muru wekuward 1 kuHonde Valley pamusoro penyaya yazunza nyika yose yemukomana Morris Muchena wekuChisuko uyo akapedza mwedzi 16 achiita semudzimai mushure mekuroorwa naAndrew Chafa wemubhuku raMadzinga. Nyaya iyi yakatanga kuparurwa neKaranganda TV avo vakazotibatsirawo kuti tisvike kuna Sabhuku Madzinga. Ngatinzwei Sabhuku Madzinga vachitsanangura mafumurirwo akazoitwa Morris.
Chakaitika ndechekuti kunoku kune tournament yaakutambwa madzimai achitamba bhora ravarume. Saka bhora iri rakatambiwa Sunday rasiriki. Vachitamba bhora madzimai vakatamba just 15 minutes, nekuti vataitamba navo vanga vachibva Chisuku madzimai vacho vachida kutamba nevadzimai vemuno maMadzinga muno. Saka vakatamba bhora iri 15 minutes, then 15 minutes dzodzidzi ndakatosvika vapagiradi ndichiona vari kutamba iyeye mukadzi yeye anga atoriwo mugiraundi achitamba bhora. Saka zvaaitamba bhora vanhu vaingozvibvunza kuti mabandiri ari kuita mukadzi uyu bana bhora pari kuita mukadzi here kana kuti murume. Asi hapana akakwanisa kumubvunza pakuti uyu mukadzi here kana kuti murume.
Saka makazoziva sei kuti haasi munhukadzi Sabhuku Madzinga?
Bhora iroro rapera pakazouya mumwe mukadzi anonzi Nometa anobva kuChisuko ikoko achibva abvunza kuti ini vanhu vekwaMadzinga vachitambisa bhora nemunhu wemurume zvinobvumirwa here? Tikatisusu munhu wemurume uri kutaura kuti atamba bhora ndoupi apa? Ndekubva adisikiraibha mukadzi iyeyo kuti uyu anonzi Morris Muchena. Tikati iya uri kutaura kuti Morris Muchena, isusu munhu uyu akapembererwa kubhuku kwedu usiku hwese kusvika vanhu vaswera achinzi muroora, iwe uri kumuita murume pakuti kudii? Zvikadaiwa murume uyu nekuti ndii ndakafunda naye ende uyezve ndatogara naye kuChisuko, ndakatofunda naye grade 1 to 4.
Saka makatambira sei tsananguro iyi?
Vanhu vakakashamidzika zvikuru asi hapana akakwanisa kuzozvibvunza kuti munhu ari kutaura chokwadi here. Saka chiitiko chakazoitika ndechekuti wa musi wechitatu inini ndandiri nemeeting yangu panapa, pakauya hanzvadzi yake yakaberekwa naye mudumbu. Ndiyo yakazokwanisa kuti tese isusu vanhu vekwaMadzinga tizive kuti uyu haasi mukadzi murume uyu. Vakauya vachiti izvo tiri kuuyawo kwamuri Sabhuku, tiri kuda kuti titeerewo Morris Muchena. Morris Muchena uyu ihanzvadzi yangu, asi tiri kutonzwa kuti akaroorwa kunoku akatopondererwa kuitwa semuroora. But munhu uyu ihanzvadzi yangu, ndakaberekwa naye mutumbu rimwe chete, ini ndokubva ndataiwa handikwanisi kukuperekedzai kwenda nemi ikoko kwakarohwa kwachafa regai ndikutumirei vanhu vanotomutora auye pano ndokubva ndatuma varume wangu vanokwana kuita 6 vachibva enda kwomutora kumba kwako ndokubva auya pano apa
auya padare penyu akati kudii
murisi muchenai ndakamubvunza kuti ava vanhu uri kuvaziva here avo pekutanga ipopapo akaramba kuti handiwazivi but ndokubva ndapa soko yedu kuna tete wacho hanzvadzi yake yaitaura kuti iyi hanzvadzi yako ndakaberekwa naye muduku ndiwe takazoti chimubvunza iwewe kuti unozvozi hani ado kuziva here ndopa akabvunzwa murisi muchena achibva azoti ah inini ah ndinowaziva hangu but nguva inei handifungi kuti ndiri right asi inini iyi hanzvadzi yangu asi inini haa nditori musataniki inini ndakajoina zvechisataniki ndichimubvunza mubvunza ndakati iwewe morisi zvava kubvuma iwewe kune hanzvadzi yako kuti uri munhu murume wakanga wamboroorwa seiko nemurume uyu wekwachafa uyu saka iye akati zvanzi a zvazvii zvemashiripiti because mukandibvunza izvozvo izvo handikwanisi kuzvitsanangura papa rezvimwe izvi ndakamuti bvisa bvudzi rako iwewe chivigi chaka akapfeka chechikadzi akabva anditi a ndikabvisa wivhi ndinogona kudisavhiya 24 hours akuzondioni panapa saka inini ndakabva ndazvitya ndokubva ndapawo kune hanzvadzi yacho akati ano ini sati ringomutera kuti tiende nakumba because taane 2 years tichimutsvaga munhu tichimushaya saka zvotaimushaya takazonzwa kuti ari kunoku ndosaka tasvika kunoku ndokubva ndazovapa inini kune vekwachafa wacho kuti ano chitorai munhu uyu muende naye kumba inini musabvi ipo apapo kana inini ndaenda kupasa ichazodzoka ndinonzwa kuti murume wacho izvo asipo ari kuHarare akafonerwa achauya dzekutozopedzisa soko iri tiri pamwe chete saka ndakazobva kubasa inini ndokuzosvika kuenda kwachafa kwacho ndotonzwa kuti wabvumirana kuti ano inini ndandisigasiwo kuti iwewe uri murume ndokubva watorana uchienda kumba kwavo asi nyaya yacho yanga yatoenda kumapurisa kudhara
saka pari nhasi varipi vaviri ava
wairava vari mumaoko memapurisa ndatonzwa kuti vangu vari kukoti yakatangira padc ndokuzonzwa kuti vatransferwa kuti vaite koti yevakwamutara mene kuti chokwadi ere chirikungotaura vanhu
asi tichitarisa nyaya iyi sabhuku madzinga pane mhosva yaparwa here apa
isusu tinoti kune mhosva yaparwa muchiwanhu chedu tiri kutomirira kuti ikokoko kwakamira sei kumatare ezvemhosva kana vari kunzi ikoko kumatare ezvemhosva hakuna mhosva but kunoku tinayo nechigariro chedu chechiwanhu hatisati taona zvakadaro
pane matanho amungazotarisira here kutora mungazivisa vanhu kuti zvii zvinozoitwa zvekuchenura nzvimbo
ya tinazvo zvekuzoita because kugara kwedu matunhu edu isusu nechiitiko chakaitika ichi tichiri kushikurudzika zvikuru hasati tanasa kugadzika nehana dzedu kuti chiitiko chakadaro ichi chinozoguma chakaita sei toda kuti titore matanho pabva pane zvavakaita izvi nekuti hasaita zvoona futi
kune vamwe sabhuku madzinga vari kuti izvi hazvinei nechisatanisti chiri kutaurwa nemunhu uyu asi kuti vanhu ava vanogona kunge vaizivana vari vaviri vachiita zvavo hongo chani munoti
kune vakatowanda vari kutaura nezvekuti ichi chingangove chisatanism zvechisatanism hatizvizivi but chingo chani tiri kuzvitambira sechingo chani because iwo pachavo pauiri waitozivana
aiwa ndinotenda zvikuru sabhuku madzinga manga makateerera kuna sabhuku madzinga vawebhista mhuru wemuwadhi 1 kuhonde valley muchirongwa chedu upenyu hwedu our lives teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa chakanangana neupenyu hwedu munhau dzemitambo chikwata chengezi platinum stars chapa bhenjani mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambidzwa basa reurayiridzi kuchikwata ichi Michael Kariati anotipa nyaya iyi.
Ngezi Platinum Stars yadangura Tenax 4-0 Baobab Stadium nhasi masikati ndokupa mwari wari kukunda kwake kwechipiri kubvira zuva iro akapinzwa basa. Izvi zviri kureva kuti mwari wari akunda mumitambo miviri ndokuita mangange mumitambo miviri nekurohwa mumitambo mumwe chete pamitambo mishanu yaashanda kungezi. Asi kukunda uku kwakwidza Ngezi Platinum nhano imwe chete chete pamusoro petafura yePSL kusvika pachinzvimbo chechishanu yakaenzana pamapoints 24 neManika Diamonds. Asi Ngezi yaenda pamusoro peManika Diamonds nezvibodzwa zvina zvacho zvabuda mumutambo wanhasi. Asi Manika Diamonds ine mukana wekusvetuka Ngezi Platinum Stars sezvo ine mutambo mangwana neBlack Rhinos kuSakuba Stadium. FC Platinum ndiyo yave pachinzvimbo chechitatu nepapoints makumi maviri nemashanu mushure mekurova yadha 2-0 nezuro. Kunyange yarohwa nhasi, Tenax yaramba iri pachinzvimbo chegumi neshanu zvichitevera kurohwa kwaitwa ZPC Kariba 3-0 neBlue City nhasi masikati zvekare. Mune mumwe mutambo nhasi, Herentals yaita mangange 1-1 neBlue Chiefs. Murairidzi weHerentals Kumbirai muti wekuziva anoti mangange mumutambo wavatanga kunwiswa achavabatsira mumitambo inotevera.
Kumanaja kwataita kuti tiwane iyo point zvinofadza. Kana watiwana point zvinotipa manyoko kuti tinoenda pamamwe magames achatevera.
Herentals yave pachinhano chechinomwe kusvetuka Black Rhinos iyo iri kutamba mangwana. Dynamos ndiyo iri kutungamira gungano iri nemapoints makumi matatu. Chinzvimbo icho mumwe muteveri wayo vamasimba denenga vanoti haisi kuzobva zvekutamba.
Patasvika apa ndepekuti isusu seDynamos hatichaburuka patavi. Vese vanofunga kuti vachatidzura na FC Platinum nana Chikenini kavambokangamwa kozi vapfana na King na Dolo bhora ravari kutamba hariite. Kocha wedu ndira ari kugona kuronga zvidhori, saka panguva ino yatiri takutoenda.
Asi Dynamos ine mutambo mukukutu mangwana apo iri kushanyira Highlanders kuBaba Field Stadium. Mitambo pakati peBoso neDimbare yakaoma zvekuti vashoma vanoda kuisa mari dzavo kubhejera chimwe chezvikwata izvi. Wawa ndiyo yave pasi pasi petafura nemapoints mapfumamwe kubva mumitambo gumi nemishanu mushure mekuita mangange 1-1 neHarare City. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6170 ne 7270 kHz pa shortwave mazuva ose. Munokwanisa kugunzwa Studio 7 na 6 AM muvuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 6040 ne 15460 kHz pa shortwave.
Sezvo nguva yedu yapera, regai tingotarisa misoro yenhau zvakare. Vechidiki vanobva kumapato ezvematongerwo enyika pamwe nemasangano akasiyana-siyana vosangana muHarare kumusangano wevechidiki wemazuva matatu uri kukokerwa neZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Rimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe rokurudzira varairidzi vane matambudziko anoda kugadziriswa nechimbi-chimbi kuti vatore zororo remazuva mashanu ekugadzirisa matambudziko aya. Chikwata chengezi Platinum Stars chopa Benjani Mwaruwaru kukunda kwake kwepiri kubvira atambizwa basa reurairidzi. Tabva tasvika kumagume echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930, 13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na 6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM, 6175 ne 7255 shortwave. Kana muchida kuti tumira tsambambozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Diva na kweza kusihlwa mthwakazi ngomgqibelo mhla ka 14 kuNkwenkwezi 2022 igama ngontungamile inkomo ezihamba phambili iZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF leTRPC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubathiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Ugatsha olubona ngezenhle olweZimparks luthi abantu asebebulewe zinyamazana zeganga eZimbabwe kusukela ngozibandlela lonyaka selisedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kowesilisa indlovu eVictoria Falls izolo ebusuku. Isikhulumeli salolugatsha umnumzana Tinashe Farawo utshele iStudio 7 ukuthi balusizi kakhulu ngalesi sehlakalo. Uthe ngeviki edluleyo kulababili njalo ababulawe izindlovu eVictoria Falls. UFarawo uxwayise abantu ukuthi bekele ukuhamba ebusuku ikakhulu endaweni ezaziwayo ukuthi zilenyamazana eziyingozi kanti njalo uthe kumele uZulu achiyane lokuhlokoza inyamazana. Abasakhulayo bamabandla ezombusazwe achiyeneyo kanye labenhlanganiso ezizimeleyo baqhubeke ngomhlangano wabo namuhla okuhlaziya ezokhetho oqoqwe iZimbabwe Electoral Commission. Abanye besithi likommission kumele iqhube umsebenzi ngendlela esuthisa wonke umuntu ukuze kungabi lokudonselana phezu kwempumela. Abasakhulayo laba bebekhuthazana njalo ukuthi bengaze bavuma ukusetshenziswa kundaba zodlakela. Baxwayisene njalo ukuthi babhalisele ukuvota ngobunengi kungakhathalekile ukuthi ngabaliphi ibandla lezombusazwe. Lo mhlangano usungulwe izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe ngabatsha abagoqela abeZANU-PF labe Citizens Coalition for Change. Sixoxele sikhulumeli senhlanganiso yeEkhaya Vote 2023 umnumzana Nkosikhona DBT.
Besingayizwanga thina le youth conference kodwa iqakatheke kakhulu ukuthi lethe izekhi lethe ama stakeholders achiyeneyo ukuthi bazoxoxisana ngendaba zokhetho indaba ze electoral participation into ezinjengazalozo. Uqakatheka kwakhona ekusekuthini ukuthi izekhi la ibe lethuba lokuthi izwe esingathi ngesikhiwa ama concerns abantu abachiyeneyo kungaba ngabantu abatsha kungaba bezombangazwe ukuthi bazwisise ukuthi okwenza ukuthi ukhetho lungatrustwa eZimbabwe yini konke nakuqathekile yikho ngincabe senza iconference ukuthi angazi ukuthi iagenda ye conference yakho na yini kodwa kuqathekile kakhulu ukuthi kube la dialogue sessions afana nalawa ukwenzela ukuthi sonke njengama stakeholders kuma elections wona la sihambe kanye kanye.
Izeki ingaqhubeka ngemihlangano enje ibambisane le inhlanganiso ezizimeleyo ezifana lezenu singabona kusiba lobubelo yini ekhuphuka amanani abantu ababhalisela ukufota.
Imhlangano enje iqakathekile kakhulu kodwa uqakathekileyo ukuthi after nxa imhlangano isenziwe kuphumani kuba lempumela bani kuba lama reforms bani ngoba singakhangela kathesi ukuthi khona lathi njenge ekhaya vote siqoqisana lezeki njalo nje especially iyebulawayo province mat north lase mat south kodwa izikhalazo zethu baba bezihambisa khona le eHarare ku commission so esikufisa ukuthi kube lezinye izinto lathi sizibonayo ukuthi sokube lenguqu wola nalapha yana kwenze ukuthi kusincedise ukuthi lati nxa sikhankasa sikhuthaza abantu ukuthi babhalise ukuvota kube lokunye laba bakubonayo ukuthi hayi sokube lokulungisiswa okuthile lapha sokulungiswa selalaphana kuyancedisa kakhulu ukuthi sithi restore iconfidence yabantu kuma electoral processes wona la yenzakala eZimbabwe.
Umnumzana Nkosi Khona DVT isikhulumeli senhlanganiso yeKhaya Vote 2023 kusenjalo abantu abagogekileyo bebevota eHarare namuhla kukhetho lokudinga usenetha obamelayo ngemva kokubhubha kumeli wabo usenetha Rejoice Timire nyakenye. IZimbabwe Electoral Commission ithi lolu khetho luhambe kuhle njalo impumela yalo iza kwethulwa namuhla. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni iyathuzi ithi umthetho kamongameli Emmerson Mnangagwa ovimba amabhanga ukukweletisa uZulu lamankampani izimali usuchiye ababalisi besebunzimeni obukhulu ngoba baphila ngezikwelete. Umthetho lo wethulwe ngeviki edluleyo njalo uhulumende wazise namuhla ukuthi usewufakile kugwalo lwe-Government Gazette. Iyathuzi ithi okudanisa ababalisi kakhulu ikuthi kabasenelisi ukuthola usizo kusikhwama se-GEMS lapho abafaka khona imali zabo nyanga ngenyanga ngenjongo yokuthi benelise ukuyiboleka nxa bethe behlelwa ibunzima. Iyathuzi ithi ngobunzima bonke lobu ikhuthaza ababalisi ukuthi baye kukhefu kusukela mhlaka 16 kusiya kumhlaka 20 kulinyanga. Sixoxele sikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Themba kuye moyo.
Isimemezelo esenziwa ngupresident esokuba amabhanga angasaboleki abantu izimali sibuya ngesikhathi esibi masikhangela ababalisi leholo labo. Indlela akade sikhona ekade isetshenziswa ngababalisi abaningi yikuthi bebesebenzisa isalari yabo kumbe singathi liholo labo ukukwenelisa ukuthola imali yamaloni ebhenki ukuze benelise ukufeza ezinye izidingo zabo. Uhulumende nxa eselumisile lolu hlelo kuthi ukuthi ababalisi sebeyasala lakhona ukhiyana okulithonsi okubizwa nguhulumende kuthiwe ngumholo sebezathwala nzima ekufezeni izidingo zabo. Ubuyanga babo ababalisi hlehle sobuzavela kathesi ngoba ukubolekwa imali ngamabhanga bekukuvala lokhuyana kungakhanyi kakhulu lanxa besesingabantu bezikwelede.
Ungachasisela abalaleli ukuthi uhlelo lweJames lolu lusebenza njani kahle kahle?
IJames luhlelo olwabuya lohulumeni. Okwakuqala ngithanda ukuthi ngazise abalaleli kankomo ukuba uhulumende esenza isinqumo seJames kazange adinge ukufuna ukuzwa imbono yezisebenzi zakhe. Yena wabuya lohlelo esithi luhlelo lokuba ancedise izisebenzi zakhe ukuseva. Sithathelwa 2.5% yomholo wethu. Wena obususiya aplayela iloni okwasethusa kakhulu ukuthi uhlelo lolu solufikile abantu bakhonona uhulumeni wasesithi abangalufuniyo uhlelo lolu phecelezi ngesilungu kaba opt out abantu bagcwalisa amafomu oku opt out but lalamhlokho bona baba opt out imali lokuthatha okwesibili labana basalayo beluyamukele uhlelo lukahulumeni lolu belibone ngani lozi abasiza baqala ukufuna ukuapplyela ama loan lawo njengoba ngithilo phambilini ababalisi lezi sebenzi zikahulumende sebephila ngamaloni lavela kulokho okuzinhlanganiso okunikeza amaloni sathola ukuthi nxa umuntu eseapplya laphana bona kule mali abayifunayo ukuthi ibikhona emholweni wakho ukuze benelise bona ukukunikeza iloni le kodwa nxa bethatha imali yeGEMS 2.5% abakunaki konke lokho
Umnumzana Themba kuye moyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni iATUS Uhulumende yena wazise izolo ukuthi amankampani aqhuba inhlelo zokulima akasaphathwa ilumthetho.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela ndwandwe.
Lamlela mshweshwe.
Lamlela namba wafuwe mbula.
Kwenze maphandleni ugatsha lukahulumende olubona ngokulondolozwa kwezifuyo soluvimbe ukuthengiswa kwenkomo ematobo lasebulilima kulandela ukuqhamuka komkhuhlane we-foot and mouth kulezi ndawo. Izakhamizi zikhala ngokuthi lelinyathelo lizabangela ukuthi zithwale nzima ngoba ziphila ngokuthengisa izifuyo. Walpeti Ncube usipha lolu daba.
Umqondisi ogatsha lwe-veterinary service ezantsi emaNdebeleni umnumzana Enathi Mdlongwa ubhalela abakhokheli balolu gatsha ezigabeni zombili ebazisa ukuthi umkhuhlane we-foot and mouth uyawumemetheka ebulilima lasematobo kungenani le mizamo abayithathayo yokulwisana lawo. Ngokunjalo umdlongo othi isifuyo ezisuka kulezi ndawo kasisavunyelwa ukuthi zisuke lapho ezikhona lo mkhuhlane uze utshabalale. Umdlongo ophinde wathi loba nje lelinyathelo lilukhuni balithethe ngoba imithi yokuqeda lo mkhuhlane isilela kodwa izakhamizi eziqoqelana umsakazo zithi bezingakananzeleli ukumemetheka kwalo mkhuhlane endaweni zazo. Ngumnumzana Luka Ncube oyisakhamuza kobhewula ematobo.
Bona nxa sebefaka i-quarantine thina lokhu kuyabe sokusidisturb kakhulu ngoba kade sangithi izikolo zivuliwe zivulelwe ukuthi abantu oyenelisayo athengise lawo maguqa amabili amathathu ukuze ayenelise ukubhadala amafizi. Manje nxa sebefaka i-quarantine phezu kokuba vele isimo sinje so lokho kuyasiphazamisa kakhulu kakhulu kakhulu. Into ekhona nje ukuthi bona babefanele bayenze izinto ngendlela eyiyo ukuthi umkhuhlane wonke lo uyahlatshelwa uyenziwani ngendlela zakhona hayi ulondolozwe ngendlela zakhona hayi ukuthi bezoqhamuka befaka ama quarantine unga quarantine ukuthi umuntu engathengisi into eyethenga impupu yakuthi kuyenziwe njani.
Umnumzana Love Moncube esinye isakhamuzi ematobo la uthi lo mkhuhlane bawuzwela khatshana.
Iround yethu lapha asikadibani nakho khangelela ukuthi khona alubana kuyavikelwa masinyane i-veterinary isondele masinyane ukuze kuvikele ingakasingenele kwakathesi ayasikadistetshwa yilutho mpela siyezwa kukhona ezindawo ezehlukileyo.
Umnumzana Colin Gwenya uthi lelinyathelo lizaphazamisa inhlalakahle yabo ngoba bephila ngokuthengisa izifuyo.
Abantwana siba ezikolweni zinkomo ukudla le wathi silimanga sifuze sithengise inkomo kodwa abantwana bahle ukubhatala izischool fees ezikolweni zinkomo so kuza siaffecta sibili kakhulu hayi kancane ngoba izifuyo yibhenki yethu abaningi asisebenzi.
Umnumzana Andrew Ngwenya oyisakhamuzi eGwambe Plumtree uthi wabona inkomo seziqhula ngemva kokuba kufike idube esigabeni sakibo. Ngaphandle kwalezi ziqinti lo mkhuhlane ubikwa uhlasele inkomo eGwanda laseBedbridge. Umkhuhlane foot and mouth umemetheka ngesiphangephange ngakho abalimi bakhuthazwa ukuthi baphange bazise abogatsha olunakekela izifuyo lapho inkomo zabo zigula. Bakhuthazwa njalo ukuthi bengali izifuyo ezizifeleyo kumbe abaziqedise zivele zizigulela. Usenjalo uZulu ezantsi emaNdebeleni usekhala ngokuswelakala kwamanzi kulandela ukungani kuhle kwezulu. Umnumzana Zwelithini Gabula oyisakhamuzi esitezi eGwanda North
uthi bazabhekana lo dubo lwamanzi lomnyaka kungakapheli. Amadamu amaningi kulesi sabelo agcwele ithebe-thebe okudala ukuthi engabambi amanzi lalapho izulu lithelana kuhle.
Lokho kubangelwa ukuthi amadamu esasilawo sayagqibeleka ngemva kweminyaka eminingi elokhu engenwa inhlabathi kungalalokho okuthiwa i-scooping, i-rehabilitation phela. Kuqakathekile-ke ukuthi uhulumende agcwalisise isinqumo sakhe sokuthi i-district ngayinye ngayinye kumele ibe le-drilling rig kwenzela ukuthi amanzi alandele phela ku-underground lapho atholakala khona. Kuqakathekile ukuthi uhulumende abe lohlelo lwe-bore drilling, aphinde njalo uhulumende avuselele amadamu asagqibeleka, akhuphe udaka lenhlabathi osolugqibela amadamu.
Iningi lamadamu adilizwa lizulu eminyakeni edlulileyo alokho engakalungiswa okudala udubo lwamanzi ezansi emaNdebeleni. Ngiyimele umsakazo we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda, ngu-Albert Ncube.
Siyabonga Albert. Siye kuhlelo lwabesifazana.
Siyalambulela wesiphathelane labesifazana lilami osithandekile Mhlanga. Namhlanje sixoxa lo nkosazana Roseline Ncube, isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-Labour Economist and African Democrats iLead, elikhokhelwa ngabesifazana.
Thina njengeparty ye-Lead sifuna ukusukumisela umuntu wesifazana lamankazana yethu lama-youth ukuthi esukume sibili silogatsha lethu kakhathesi oluthiwa khona Together We Can. Sizama ukunceda abangakwanisi ukubhadala izibhedlela, abangakwanisi ukuthola imali yokuthenga imithi yokuthi bezilaphise. Liyapha nje bonke abangakwanisiyo banabo. Sikhangelela ama-pensioners, yiwo esimancedayo futhi ngama-advising. Ngameshena njengezuba lapha ukuthi abantu bezuba bazange bebhadalwe. About voter registration sikhona futhi ngikhola sabhala ama-articles amaningi. Sisithi abantu abagijime be-register ukuvota, ukuthi manxa wento we-census befika nje abantu bethini be-cooperate. Njalo nje futhi njengeparty ekhokhelwa umuntu wesifazana sithi khona umuntu wesifazana kasukume eme laye silingane lamadoda. I-National Constitution yethu eka-2013 ikhuluma ukuthi ifuna 50-50, maybe workplace noma ukuthi khona emakhaya, indawana zonke nje leku-parliament kufuze kube yi-50-50. Iparty yethu iyalwisa ukuthi that 50-50 ibe khona ku-parliament, sibe khona singabafazi, siyenze hafu isihamba sonke labalisa, sike silwisane le-patriarchal ekhona lapha eZimbabwe.
Ibandla lenu likhokhelwa ngowesifazane, liyake lithole ini ezinye ingxaki kumbe obunye ubunzima elibhekana labo ngenxa yalokho?
Ulinde Masarira, sehlangane lenhlupho eziningi eze umphathi nje ekhokhelwa umuntu wesifazana ngokuthi sikhangelelwa phansi. Kabafuna amadoda ukuthi khona sike sisukume lathi, sike silingane labo. Siyahlangana lo body shaming, sihlangana labantu besitshela ukuthi singamahule, abantu besitshela ukuthi khona lila bantwana abaningi, abantu besitshela ukuthi khona abantwana balama different fathers. Besihleka, abanye ngabasijikijelayo bengasibona. In fact ku internet sibili siyabe sithethiswa, siyenza wonke abakufunayo ngabantu besilisa. Yikho esifuna ukukuqeda khonokho.
Amathuba okuthi ibandla lenu linqobe anjani? Siyabona ukuthi kulamabandla abalisayelezana u-PF, LCCC, abaningi abakholwa ukuthi alabasekeli abaningi. Singatsho layo i-MDCT, lina limi ngaphi khonapho? Libone yani lizanqoba nje, lilabasekeli abaningi yini, njalo lizabakhuthaza njani ukuthi abantu bexhase ibandla lenu?
Silamaphathi amaningi sibili njengo-CC, ZANU-PF, MDCT. Thina njengekusukuma esikwenzayo sithi khona njengephathi entsha siyalwisa sibili ukuthi khona abantu ngabasivotele bebone ngokuthi umuzi ngumama. Umuntu wonke sukuma nje ake engenisa umama esikhundleni sika president ngeke engenisa uLinda Masarira sibone ukuthi khona kasiphumeleli yini njengeZimbabwe ukuthi iZimbabwe ayibuyeli yini ukube esimeni esinhle manga ikhokhelwa umuntu wesifazana ngasikambeni sonke 2023 siyevotela umuntu wesifazana sonke sihambe siyevotela uLinda Masarira njengo president kanye wonke lama kansela akhe elid kanye konke lama member of parliament akhe elid umuntu wesifazana lamankazana ngababonewe bengabantu sithi no ku child marriages sithi no ku women abuse so 2023 vote lead to power
ibandla lenu lilabo abangathi amalunga ama officials awesilisa amaningi
ilid party silabo sibili ama abesilisa half half akula umuntu esincindiselayo phansi sithi umuntu wonke sukume ngabe ngumfazi ngabe ngumuntu oyindoda sithi 50-50 nge constitution yeZimbabwe ukukhuluma khona eyalungiswa ngo-2013
leyo bekuyingxoxolo nkosazana Roseline Ncube isikhulumeli sebandla lezombusazwe ele-labor economists and African Democrats elead esixoxelaye eseHarare asidibaneni njalo ngomgqibelo lo osayo lizwe ukuthi siliphatheleni lilami usithandekile emhlanga ikhona pha eWashington DC
siyabonga sithandekile singene kuhlelo liphuma lendaba
elinga lichona njani zolukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa nomnumzana Mojalifa Mokwele isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center la ngumzana ungasitshela ukuthi njengenhlanganiso siyasizwe ukuthi liyaphathisa abantu abaningi abaphila ngokuthengisa ucansi ungasitshela ukuthi umumo unjani lezinsuku ikakhulu kunhlanganiso yenu
no hayi siyabonga kulezinsuku nje umsebenzi yiwo omningi inhlanganiso iyakhula asinke okunye kubangelwa ukuthi umsebenzi wethu esiwubambayo nawo inkabantu bakithi bayadinga ukuthi sibaxhase sibasekele kakhulu ababala amaphepha bangabe bebonile ukuthi inani lengculaze liyakhwela kobulawayo ngakho-ke kuyadinga ukuthi inhlanganiso ezinjengezethu ezisapota abantu bezincedisayo ngokunika abantu izinto zokuzivikela besiye ecansini ukuze bathophe ucansi oluvikelekileyo zibe khona nokufundisa nje ngocansi oluvikelekileyo imfundiso yankhona iqakathekile ngakho-ke kithi kutho ukuthi umsebenzi mningi kumele sibophe ziqini
manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kubangela ukuthi inani labantu ababanjwa imikhuhlane yocansi elikhuphuke ikakhulu ngalezi nsuku
okokuqala kutshengisa ukuthi abantu bayahamba emacansini njalo-ke senza ucansi olungazikelekanga yinto yokuqala esiyibonayo okwesibili abaningi bakhombela ku-COVID-19 ekuthini kuye kwaba le mithetho esivalele ezindlini abantu bahlala bengayi ndawo bengahambi ekuhlaleni kompane abantu bevalelini kungavunyeli ukuya ngapi kuyakhanya ukuthi icansi ibe lisenzakala sike sabona futhi inani labantwana abancane bephuma belezisu ngesikhathi sivalekile kutshengisa ukuthi ucansi belukhona lusenzakala khathesi sesisiza linani labantu abale mkhuhlane ethindwana ngokwecansi ndawo ikhuphukile ngezinye zezinto lezi ezikhona okunye esingabe sicabanga ukuthi kuyabangela ukuthi imikhuhlane ethindwana ecansini ikhuphuke ebantwini bakithi ukuthi inani labantu abathanda ukusebenzisa kokuzivikela amajazi omkhwenyana lalo liya lisehla angazi ukuthi kubangelwa ukuthini khonoko
kodwa bona abayenza umsebenzi wokuthengisa ucansi bathini lezi nsuku bathi sekungconywana yini njengoba imigoqo ye-COVID-19 ingani isinganeno
ekukhulumisaneni kwethu labo sikhangela nje ngezimpila kahle lokuthi baphila njani. Bayathi bathi ibhizinisi lomsebenzi lisusiba ngcono, lokho kwavunyelwayo ukuthi amabhawa avulwe namakhefi la ekhona esesuliwe. So kusenza ukuthi umsebenzi wabo ube ngconywana. Sebebuyela abaningi emabhizinisini, lalaba akade bethengisa ucansi bengemgwaqweni sesikwanisa ukuthi sibabone endaweni zabo zokuthengisela ucansi bemile. Laphana kulamakhefu abapholisa beqetha bonke abantu etown, bekusuka lesi khathi lapho kungavunyelwa muntu etown lamabhawa evalwe, kodwa kathesi sesibabona sebebuyele emsebenzini sibili. Hhayi, bayasho ukuthi ibhizinisi selikhuphuka.
Lo-ke ngumnumzana Mojalifa Mokwele, isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo labaphila ngokuthengisa ucansi eZimbabwe Sexual Rights Center. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye. Lilale.
Siyabonga Chris. Sizigqibe ezosuku ngodaba lokuzilibazisa, sihamba lomhlabeleli wezokholo uMbonisi Msimanga. Silinsizwa izethula.
Ngithanda ukubulisa kuqala, kuzindawo zonke. UMbonisi Msimanga lo udabuka endaweni yaseZimbabwe esigodini saseNsuza, khona ukudabuka khona uMbonisi.
Sibona lapha Msimanga ukuthi uphethe ama-singles kuphela, awukabi lamadlalade yini, njalo ingoma zakho zitholakala ngaphi?
Sasebenzela phezu kwe-albhamu, kunjengamanje sisebenzela phezu kwe-albhamu ngokuthi ma kuphela unyaka abantu bengalinda i-album. Endaweni zokuxhumana ungangi-checka even ku-YouTube or wonke ama-social media ngiyatholakala. Ungabhala nje Mboniswa kumsimanga uzongithola lapho noma kuphi. Le ngoma ziyakwazi ukutholakala nje konke ama online stores akhona YouTube.
Abalandeli ubatshela wapha amazwi?
Abalandeli ngibatshela amazwi ukuthi abalandeli bami ngiyalithanda kakhulu balandeli, and ngisazonenzela qhubeka ningisapote ngoba ngisaqala nje njengamanje ukwenza i-album eyona lo nyaka. So shethi balandeli ngiyalithanda, ngisazoba right nje, ngisazoniphekela kahle uvuthu.
Uphuma ke enkundleni uMbonisi Msimanga ngale. Simsimanga ecula ke kamnandi lapho esigqibela uhlelo lwethu. Nanzi ebezihamba phambili. IZimbabwe Electoral Commission iqhuba umhlangano labasakhulayo bamabandla ezombusazwe agoqela iZANU-PF le-TRC lapho okukhulunywa khona ngendaba zokhetho ezigoqela uDlakela. Ugatsha olubona ngezenhle olwezimpacts luthi abantu asebebulewe zinyamazana seganga lonyaka sebesedlula amachumi amathathu lanhlanu 35 kulandela ukubulawa kwesilisa indlovu eVictoria Falls izolo. Ababalisi bathi umthetho ovimba amabhanga ukukweletisa izimali ubachiye ebunzimeni ngoba bephila ngezikwelete. Kwanele Mthwakazi, asibeni sonke kuhlelo olufanayo kusasa. Yimi uNtungamile Nkomo.